Mangwana na kanaka wa tereri, tunosangana zvakare mangwana na anasi, urumusi wechishano kubumbi 19, 2019. Magaterera ku Studio 7, nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inopemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe ekuzvitonga mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishoropodza vemabhizimusi nekupidza kwavari kuita mitengo yezvinhu zvisina tsarukudzo. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaNelson Chamisa vofara nemafambiro avanoti ari kuita sarudzo mubato mavo kunyange vachiziva havo kuti pane vamwe vanodai vari kunyunyuta. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nezuro yakapemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe ekuzvitonga mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishoropodza vemabhizimusi nekukwidza kwavari kuita mitengo yezvinhu vachiti izvi zviri kudzosera shure urongwa hwavo hwekuwandudza upfumi hwenyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamberi pezviuru zvevanhu vanga vari munhandare National Sports Stadium muHarare, pamhemberero dzekusvitsa kwaita nyika makore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga, vaMnangagwa vati vemabhizimusi vari kukwidza mitengo yezvinhu vari kudzosera shure urongwa hwavo hwekuvandudza upfumi hwenyika. VaMnangagwa vati kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvizhinji, zvikuru sei mutengo wechingwa, kuomesera veruzhinji avo vari kutambura.
The introduction of a market-based exchange rate system is expected to stabilize.
Kuunzwa kwemusika wemari unoenderana nezvinenge zvichiitika pamusika kuri kutarisirwa kuti kuchaita kuti upfumi hwenyika hugadzikane kwenguva yakareba iri kutevera. Asi hurumende iri kushushikana nekukwidzwa kwemutengo kwakaitwa munguva shoma yadarika. Hakuna kunaka uye kwaunza kutambura kweruzhinji. Hunhu uyu huri kuitwa ndevemabhizimusi, vezvitoro nevemaindastri. Hauenderane nezviri kudiwa nehurumende yedu zvekuwandudza upfumi.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura nevemabhizimusi, mumwe mugari wemuHarare anga ari pachiitiko ichi vaKaleb Tsikirai vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekushayikwa pamwe nekudhura kuri kuita mafuta edzimotokari kuitira kuti mitengo yezvinhu isarambe ichiita chamuramba mhuru.
Chekutanga hanzi mapraizi ezvinhu adzike, but kuti zvinhu zvidzike fuel inofanira kutanga yadzika. Mapraizi efuel kana ari hai hapana chinoitika, so fuel prices dzakadzika chinhu zvese zvinostabilize.
VaMnangagwa vatiwo hurumende yavo iri kuvandudza mitemo mizhinji kuti inangane nebumbiro remitemo yenyika kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. VaMnangagwa vatiwo hurumende yavo iri kuramba ichitaurira nenyika dzekumavirira senzira yekuedza kusimbaradza ukama hwayo nenyika idzi. Vakurudzira nyika dzekumavirira idzi kuti dzibvise zvirango zvavati zvakatemerwa vamwe vari muhurumende yavo vachiti zvirango izvi hazvisi pamutemo. Asi America neBritain dzinoti vaMnangagwa vanofanira kugadzirisa maitiro ehurumende yavo kuitira kuti munyika muve nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu uye kuti mitemo inodzvanyirira veruzhinji ibviswe. Maererano nedingindira remhemberero dzegore rino iro ranga richisimbaradza nyaya yekuendeswa kwemasimba neupfumi kumatunhu, vaMnangagwa vativo vanhu vari kumatunhu akasiyana-siyana enyika vanofanira kuwana chouviri kubva muzviwanikwa zvenyika zviri mumatunhu avagere. Vativo vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavari kuwana sehurumende huri kubva munyika dzepasi rose rwakanangana nekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafasha muecyclone Idai. Gore rino nderechipiri vaMnangagwa vachitaura semutungamiriri wenyika paurongwa hwekucherechedza kuwana kuzvitonga kwenyika zvichitevera kutora masimba kwavakaita muna mbudzi 2017 apo vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakabviswa pachigaro nemauto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change Vanelson Chamisa vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita sarudzo mubato mavo kunyange vachiziva zvavo kuti pane vamwe vanogona kunge vari kugunun'una. Nezuro MDC yakapeta sarudzo dzevatungamiri mudunhu reBulawayo uye kudoma vachamisa chete kuti vatungamire. Vachamisa kusvika pari zvino vadongwa nematunhu gumi nerimwe kuti vatungamire bato vasina ari kuvakwikwidza. Kwasara matunhu maviri chete anoti dunhu reSouth Africa nerekuBritain. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vachamisa.
Munozviziva kuti Democrats kana kuti ruzhinji musha mayo muMDC. MDC ndoo musha wekuitwa kwezvinhu zvakanaka, shanduko yakanaka, asarudzo dzose hapashayikwi nokuti makwikwizvi vakawanikwa unenge ari kumashure unombowanikwawo kugunun'una, asi tiriva nawo munhu mumwe chete aenda mberi tongomutsigira, anenge asinawo kubudirira oita kuti abatsire nokuti hakuna muchato usina muperekedza. Achingomuperekedza zviri kuti hanawo musi wake wachachata, musi waanozochatawo achadawo ari kuchata nhasi kuti ave muperekedzi. Saka kungodzidzisana kuti demokrasi kudikwa nevanhu, asi kuti udikwe nevanhu unofanira kunge uchidika. Vazhinji vanongoda kuva muchigamo asi vasingadikwi, ndo rimwe dambudziko rokuti munhu anenge ane chidikwa dikwa chokunanzira mate yekuda simba, asi vanhu vasina kukuda. Kana uchida simba tanga wadikwa, nokuti kudanana ndokunonzi kutungamira. Saka tirikufara kuti masarudzo dzedu dzinofamba zvakanaka. Of course vashayikwe chema kunoitwa kwemumwe pamwe, pane musha wese mukuru semusha wedu weMDC ukashaya kwamera ungaiti musha. Tofanira kupukutana misodzi kune vanenge vachichemawo vasiri pa vanofungira kuti vanga vachida, vanenge vakabudirirawo vachiziva kuti muchikwe chavo havanyadzisi kana kuseka kana kusopesa vanenge vari kumashure, nokuti hakuna chikweya mumusha, tose tinofamba pamwe chete.
Kuvamwe vari kuti sei vachamisa vari kuenda kusarudzwa vanhu uku, hazvizoite here kuti vamwe vavhunduke vhundike?
Kune angavhunduka mutungamiri wake. Vachamisa vavabhinye, vachamisa vavadusura here? Imi mofanira kuziva kuti chiitikwa checongress hachina kutanga nhasi. Munozviziva imi kuti paitosvika pamwe kuti vatsvangirai ndo vaitozopedzisira vakuita accreditation zvinhu vaita manyamamere nerongo, nokuti mutungamiri ndiye anenge achiteererwa nemapoka akasiyana siyana kana kuti vanenge vachikubidzana vakasiyana siyana. Mutiri kuziva kuti kwamutare patati nesana navamonzora muna 2014 vatsvangirai ndo vakatozopedzisira vaita accreditation ichiri organizing secretary paya pachinetsa nyaya dzemastructure. Vatsvangirai vakapedzisira vaita preside over election nenomination yakazopawa Monzora chikamu chekuti vaite secretary general mushure mekunge ndasarudzwa munyika kune mamwe maprovhinsi akasiyana siyana. Saka hachisi chitsva, inotova chinhu chiri mutemblete yedu yebumbiro remusangano kuti vatungamiri vese vanofanira kunge vachienda kumaprovincial congress kunorakidza vanobva kunzvimbo dzakasiyana kuti vari kutsigirawo zvinoitwawo kumagrassroots kana zvinoitwawo nevatungamiri vari kuzasi.
Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Neurombo nevanhu kutaura kwavo kuti takasununguka idambudziko remhino chaiwo kushaya ridhi. Mungazviti here kuti takasununguka nenhamo yatinotamba isu mazimbabweni? Vanotinyepera kudaro, vanoti isu hationeri. Ivo ndoo vakasununguka nekuti vari kuwana zvese, asi ruzhinji rwevanhu ruri kutambudzika runa kusununguka. Iye Smith akaitowa nani pane utongi wezanupf watinawo makore ano. Kubva pokutanga kusvika nanhasi vanongochinjana ndiwo kuwana mari, ndo chinhu chavanokudza. Urombo hwevanhu havanei nawo, kurwara kwevanhu havanei nawo. Ivo vakarwara vanokwira ndege, isu tikarwara tinonzi ngatife tinoigwa. Munozvionawo kungava kusununguka here?
Yellow paStudio 7, ini zita rangu ndinonzi Kadosh Maheriki, ndinobva kwaChivi ndokwandinozvarwa. Ndine nyaya iri kundirwadza yatiri kusangana nayo kuno kuSouth Africa kwatiri kugara kunzvimbo yeBochum. Pari kunzi mapurisa ari kuti akabata vanhu veZimbabwe ari kuvabisisa mari kana kuti avadzosere kumusha kana uchingosina mari ndiwo unopinda pakaipa indisezuva ranhasi mutaoni zvanga zvichinzi izvazvi zvibatwa zvichinzi mune independence kunyika kwenyu independence yenyu ndeyeyu munhu umwe neumwe akabatwa uri kubesewa 2000 rand zvichinzi izvo kuti tikusii kana uingosina 2000 rand wobva watorwa woendwa nekuchitokisi vhiki rapera ripa pachipiswa vanhu zvichinzi dzokere kumusha kwenyu chiri kutirwadza kunoku hatina kana maambasadhari kugona kutimira hatina vanotarisa kuti zviri kufamba sei kunzvimbo iyi hazvitina vari kutarisira zvo kuti vaone kuti vana vezimbabwe vari kurama sei kunzvimbo yavari because either une passport kana hauna vana vezimbabwe vari kushungurudziwa kuno kunzvimbo kwatiri saka ndatinji zvisvitse ikoko pamwewo mungatora mamwe madhipatimendi anogona kutibatsira sevana vezimbabwe
Mazora sei vashamara vemose positive 7 anamukoma jonga muri sei sei zvenyu positive 7 potinotenda nekuti pamashoko osanangana chichitika kuZimbabwe mamwe tenga tisikazivi ndine kwakutaura kushoma pakutaura kaitawo vamunangamwa kutaura kwari kuita kuti kanzi hurumende inozoropodza vemabhizimisi kukwidza kwari kuita mutengo wemabhizimisi vatori raiti sei ivo vechitanga kuda kushoropodza vemabhizimisi vasikazvisoropodze pachavo ivo
makadii zvenyu kustudio 7 ndiitwawo mai mhofu ndiri kupita Maritzburg tarodziwa nemashoko ari kutaurwa nemurume anonzi mumwe wagore uyu akataura kuti zvinhu zviri kufamba kuZimbabwe iye ari kuitei ari kuamerica kwaari kugara u paabve ikoko adzokere anogara kuZimbabwe ku anyatsoona kutambura kuri kuita vanhu musha kuna kumira zvakanaka ku zvinhu zviri kudhura vanhu vakaomerwa iye otaura kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka kuZimbabwe zviri kufamba zvakanaka paabve ikoko aende kumusha kunogara kumusha uku anyatsoona kuoma kwakaita zvinhu kumusha uku inda vachida kutirwadzisa so
makadii henyu vashamarari vestudio 7 aiwa tisu vakadzi vacho tiri kubatikana nezviri kuitika kuZimbabwe vanogoti vanhu vemabhizinesi vaderedze mutengo iye purezidendi akabuda achikwidza fiwe handindo inokondorola zvinhu zvese iye ngatangadzikisa fiwe munangagwa uyezve adzosere chinzvimbo kuvaridzi vacho chiunhu kuti utinde chako chisiri chako zvinonetsa kuti uchitungamirira akapa muridzi wazvo zvinofamba zvakanaka tatenda
tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kustudio 7 iye zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau akasiyana-siyana bepanhau renews day rine musoro wenhau unoti dare rehigh court nechitatu rakamanikidza nhengo dzebato rinopikisa remdc kuturura nyaya yadzakanga dzakwidza kudare iri dzichida kuti rimise musangano wekongresi yebato iri uri kurongwa kuitwa mwedzi unouya bepanhau rezimbabwe independent rine musoro wenhau unoti masangano evashandi anoti rezimbabwe congress of trade unions kana kuti zctu nezimbabwe federation of trade unions kana kuti zftu ari kugadzirira kukweshana nehurumende kumatare edzimhosva zvichitevera danho rehurumende rekuramba kutambira zvisina tsanangudzo mazita evanhu vakanga vadomwa nemasangano aya kuti vange vachipinda mubod renasa
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mabambu ehondo nezuro akadonera mumusha unogara vanhu kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kweguta guru reLibya reTripoli apo kurwisana pakati pemauto ehurumende ari kutsigirwa neUnited Nations nekumabvazuva eLibyan National Army kwakatsviriridza. Kunyange hazvo gwaro remapeji mazana mana nemakumi mana nemasere rakaburiswa nevari kuongorora kana Russia yakapindira mafambisiro esarudzo dzemuamerica muna 2016 vamula risingachenure mutungamiri wenyika vaDonald Trump zvachose, ivo vaTrump vari kutoona sekunge vachenurwa. Makristu mazhinji emuno muAmerica pamwe neZimbabwe nasi vari kubatana nevamwe vepasi rose mukurangarira zuva reGood Friday, rinove zuva rakaroverwa Jesu Kristo pachipiyaniso mushure mekubatwa usiku hwemusi wechina vachirara vachishungurudzwa. Zuva reGood Friday nderimwe remazuva matatu akakosha ePasika anotangira pausiku hwemusi wechina panobatwa Jesu Kristo, voroverwa nechishanu voswera muguva nemugovera vachidzomuka nemusi wesvondo kumarinda. Mukutarisa nezvepasika tabata Father William Guri vekereke yeCatholic Church kuti tinzwe zvizhinji.
Good Friday ndozuva ratinorangarira kutifira kwakaita mambo Jesu Kristo. Kana tichiti kurangarira, tinenge tichitaura kuti tiri kucherechedza nenzira yekuti mukurangarira kwedu imomo tovanhaita kunge tatopinda mazviri. Saka tinenge tichitofamba naKristo munzira yake yechipiyaniso, tichipinda naye mumarwadzo make nematambudziko make, mukutongwa kwake nemukuurayiwa make. Saka maitiro atinoita zveGood Friday akatonangana nekunge tiri kudzokorora pakare zvakaitwa namambo edu Jesu Kristo mukurangarira kwatinenge tichiita.
Vakawanda vanenge vachitarisira kuti kana rakanga riri zuva rekuurayiwa kwaJesu Kristo vanenge vachitarisira kunge vachichema nekusuruwara. Ndizvo here zvinenge zvichiitwa pakucherechedza zuva iri?
Pakunamata tingati kutsanya nekuzvinyima, izvo hari zvinenge zvichitsanya nekuzvinyima, nokuti kana tiri kupinda pamwe chete naKristo marwadzo nematambudziko ake, tinenge tichizvinyimawo zvekudya nezvekunwa nekungoedza kuchengetedzeka tiri murunamato, tisingaite ruzha nezvozvo, tichiedza kuisa pfungwa dziri pamwe chete kuti tinyatsocherechedze zvakanaka chiitwe ichi. Saka mateedzero anoenda pachikristu ndeyekuti musi weGood Friday musi wekusuwa, wokusuwa pamwe chete naKristu. Chinoenda tichisuwe pamwe chete naKristu ndechekuti Pauro Musande anozotaura muzvinyorwa zvekuti kana tikafa takabatana pamwe chete naye tinozokwanisa kumuka takabatana naye.
Kouyawo zuva remusi wesvondo panove ndo pakamuka Jesu Kristu kubva mubwiro, zuva iri mungaritsanangura sei Easter Sunday?
Easter Sunday zvinenge zvatopera, Kristu anobatwa chiri china manziro, then chishanu oswera achitambudzwa nekutongwa nekudidi nekudidi, ourayiwa chishanu kuma 3 o'clock, obva aiswa muguva. Saka Saturday yese ndo paanoswera ari muguva akavigwa. Saturday manheru, usiku weSaturday ndo paanomuka muasi. Saka maverengera vanoita pachijudha kuti mazuva matatu vanoverenga kudoka kwezuva kwega kwega.
Vanga vari Father William Guri veCatholic Church vari parunare muAnnapolis mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7. Manga muchizviziva here kuti munyori wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Raymond Majongwe muimbi? Nhasi muchikamu chedu chatinoita hurukuro navananyanduri taita rombo rakanaka rekubata Majongwe kuti tinzwe nezvirimwe tarenda rake.
tisa kuti majungu anoimba matungu sofa aimba maalbum anosvika 42 vongo maalbum angu akawanda aso haazivikanwi nekuti zvandaiimba ndaiimba ndichitsoropodza zvaiitwa nehurumende yava Mugabe ndaiimba ndichitsoropodza kudzvanyiriri vana dzidzidzi kuti nhoyo bora mudondo vana crisis ndiyo dzandakaipa dzakawanda zvikuru vana Zimbabwe ndedu tese vanhu vakawanda vaitora vachitumba kuti dzikuimba nziyo dzeMDC asi ndandisingai kuti nziyo dzeMDC ndaikuimba nziyo dzaiita rizoneti kuti kana ndaimba vanhu vemDC vobva vafara ndisaizi kutungamirira varaini ndakamboitazve bhora ndikatungamirirawo Dynamos asi izvi zvinhu zviri muropa mangu iye nezvi zvitori mustudio izvozvi kupfikisa kambo kandiri kuimbira dhizasta yekuchimanimani kuimba kuti ndakakupuwa namwari ende handimbofi ndakaregera kuimba nepamusana pekuti chipo chandakapuwa namwari
mune chikwata here chamunoimba nacho
hongu chikwata ndinacho ndine bhendi rinonzi Freedom Orchestra kazi chimwe chiri important ndechekuti mumwe munhu andinoimba naye anondibheka kumabacking vocals mwana wangu musikana anova ane voisi rakanaka zvikuru kudavira kuti ritoriwo tarenda yatambwa kwandiri kuenda kune mwana iye panziyo dzangu dzakawanda mukadziteerera voisi rekusikana riri kuseri kwangu mwana wangu andinoimba naye
vazhinji vangada kuziva kuti mukoma Raymond vanoridzira kupi munopinda mumaclabhu here muchiridza kana kuti munongoimba muchienda mustudio morekodha
ndinomboimba hangu kana zvakapidza mizini yangu iri padhuze neni tichotombofamba ndichitomboimba mumabhawa mumaclabhu asi chiripo ndechekuti ndaiti ndikaenda kunoimba kwandaenda kunoimba kwacho kwairiwa vanhu ndakatomboenda kuglenora pakatoridzwa futi vanhu vakadzingwa pakatopota papfungwa vanhu nepamusana pemapurisa anga asingadi kuti ndiimbe
kune vamwe vanoenzanisa maimbiro enyu mukoma Raymond nemuimbi wekusouth africa musi wake Mbuli
Yes, our traditions, yes, our heritage, yes, our values.
Imi matimanzwa here nezvekufananidzwa uku uye munoti
icho chaitokwadi hakuzi kunyepa ndotangira pakuti ini ndisa Raymond Mazhoke ndakainspirewa kuZimbabwe naThomas Mafumbo ndiye wandakakura ndichiona ndosaka ndichimba ndichimureka then pandazoti kure kure ndobva ndateerera muimba idzi muzwake Mbuli ndateerera Mvure Mbuli ndokutanga kuteedzera maimbiro ake ndobva ndatoagona kuno kuZimbabwe ndinotamba naAlbert Nyati vakawanda vaifunga kuti ndiri kuteedzera Albert Nyati asi munhu akandiinspire chai chai ndimuzwake Mbuli ndinotombotaura hangu naye ndinotori nemaalbhamu anosvika 14 handinoimba nechidhewere kuti vanhu vakawanda vakaanzwa vanotoramba kuti ndini kana pazbc chaipo vanotomboridza havatozivi kuti munhu wauri kuridza tiRaymond Mazhoke vanenge vachingotaurawo zvimazita andinonyora pamacd wayo nekuti ndainyora mazita aya nekunyepa kunge vaiziva kuti pakanzi Raymond Mazhoke havari hapana chakaipa inguva chete vachazozviziva zvava kuti aiwa uyu ndinyanduri akatokwana anogona kunyora nekudetemba zvakadai
Ikayo amawe no nichisai Kuva bunza chemu akamure Kuva bunza
Manzwa kubva kumuimbi Raymond Majongwe anove zvakare munyori wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe ari parunare muHarare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inopemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe ekuzvitonga mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishoropodzwa vemabhizimusi nekukwidza kwavari kuita mitengo yezvinhu zvisina tsarukano. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti vanofara nemafambiro ari kuita sarudzo mubato mavo kunyange vachiziva havo kuti pane vamwe vanodai vari kugunun'una. Manzwawo zvakare kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gibbs Dube.